A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 31st, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the solidarity rally held by ZANU-PF in support of the First Lady, Mai Grace Mugabe, after she allegedly assaulted a 22-year-old girl, Gabriella Engels, in South Africa. After finding her in the company of her sons, Robert Jr. and Bellamine, in a South African hotel. We're also looking at the role women play, those in the arts, in communicating political and social issues. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Linga kosha olesine lobo mama asi hluzeni bo mama kulapo esi tuwala kona uhlelo letu longo lesine. Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Join in the conversation right now.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com and www.voashona.com and www.voandebele.com. Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the solidarity rally held by ZANU-PF in support of the First Lady, Mai Grace Mugabe, after she assaulted a 22-year-old girl, Gabriella Engels, in South Africa after finding her in the company of her sons, Robert Jr. and Bellamine, in a South African hotel. We're also looking at the role women in the arts are playing in communicating political and social issues. What are your views on the issue, PJ?
And today, the South African president, Jacob Zuma, was quizzed on the role he played in facilitating the awarding of diplomatic immunity to the First Lady, Dr. Grace Mugabe. This is what he had to say.
With regard to Mrs. Mugabe, now, I'm not a lawyer. I don't know the point of law. And I was not involved in this process. How it has been done, I would be lying if I speculate. What were the facts that were put? Because I was not in that department dealing with that matter. So I'm not going to give you an answer that is not there. Thank you, Deputy Speaker.
Honorable Tlowama.
That there was the South African President, Mr. Jacob Zuma, on the immunity, diplomatic immunity offered to First Lady Grace Mugabe of Zimbabwe. And from what I heard, he actually ducked the question three times before he could be pinned down to answer the question.
Yes, very interesting there. Mm-hmm. And we had him giving his signature laugh at the end of the statement that there from Mr. Zuma, the president of South Africa. ZANU-PF yesterday organized a solidarity rally for the First Lady Grace Mugabe, which she did not attend. And critics are questioning the relevance of such gatherings. So that's what we're going to be looking at here, PJ, and also at the role that women in the arts are actually playing in communicating political and social issues too. Mm-hmm. What are your views on the issue? Over to you, PJ.
Stand-up comedians are having a feast or a good time going on about this issue here. Yeah, siyalambulela uhlelo lethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama alapho ke esikhangela izangkathaze izandhluphe kanye lokuphumelela kwenhlelo zabo mama kungaba kusemabhizimusini akungaba kwezokuhlabela kungaba kwezompilo nje ekuphileni kwabantu sisithi asihluzeni bomama lamhlanje ke sikhangela ulokhe sikhangela udaba lolu olukankosikazi Grace Mugabe, umongameli Robert Mugabe. Yena ke ochiye echaye untombazana amthole elamadodana akamabili uBella Maine kanye lo Robert Jr. ewetheleni yakwele South Africa eJohannesburg. Ikho ke izolo ugcine ekhululwa akazanga abotshwe abotshelwe locala laloba nje abantu base South Africa bebefuna kakhulu ukuthi ngabe uyabotshiswa amiswe phambi kwemthethwandaba kodwa ke umongameli Jacob Zuma ucineke ukumbe ngithi uhulumende wakhe akwa Jacob Zuma ucine umnika isivikelo esediplomatic immunity ukuthi angabotshiswa ngicala leli lokuchaya untombazana. Iko ka abantu abaningi kuba khubile kakhulu abase South Africa kwakhuba labase Zimbabwe okokuthi amabandla aphikisayo kwele South Africa lamhlanje abebuzisisa umongameli Jacob Zuma ukuthi kungani uhulumende wakhe engabophanga unkosikazi iGrace Mugabe. Iko ke yena uphendulile ngemva kwesikhathi eside lokhe bezama ukumbuza umbuzo omunye akumbe bambuze kabili kathathu ukuza aphendule esithi yena hayi yena asiloqwetha njalo akazi lutho ngalolu daba yena akazange kangenele abamtshela abasedalela eParliamente bathi vele wena uyamisaba umongameli Mugabe ikho ke uwenze njalo ukuthi unkosikazi wakhe engabotshiswa kumbe angamiswa phambi komthetho wandaba ngaleyo ndlela ke uvumela ukuthi umuntu wonke aphume elizweni lapha aphuma khona abuye azokwenza santando elizweni lethu akubakhubile ngempela abakhuluma kakubi ngakho kodwa ke izolo ngase Harare edolobheni le Harare abalandeli beza no PF babe lokufola babe lomkhosi wokufola babuthana esikolweni sabo sezano PF besithi bona basekela ukuthi unkosikazi Mugabe akabotshwanga njalo besekela lokuthi wahamba wachaya intombazana lo okade isona kodwa ke abangakuvezanga ukuthi kungani echaye umntana wabanikazi engachayanga labakhe abantwana xa kade ifuna ukujezisa njalo yena ngokwakhe kade engekho embuthaneni nona lo ukuthi abantu kade bezibuza ukuthi kade vele umbuthano lo kade ungowani sibisibili ukufola lokho. Asizweni intatheli zindaba yethu akathi khona izolo ukufoleni kwabezana beBF lokho.
Ingoma beziculwa beziveza ukuba ukhona okhulunywa ngaye lanxa engazange abethwa ngegama umsekeli womgcini sihlalo welinye icele labalwa impi yenkululeko elikhokhelwa unkosikazi Madita Webi Chimene. Umnumzana George Mlala uchasisele uZulu ngesiqokoqela salokhu kufola okubizwe ngesiphangiphangi wathi yena labanye bakhe bengasoke bambukela nje unkosikazi Mugabe ochazwe njengomama welizwe ethukwa mihla yonke. Inkulumo yalo zithi ngumgcini sihlalo uQobo wabalwa impi yenkululeko unkosikazi Mandita Webi Chimene ilandule udaba lochefu ebikwa yafakelwa umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa wacina esiyakwelatshwa eSouth Africa. Oqondisa uhlangothi lwenhlelo zeZANU-PF enguye njalo umphathintambo wezenzakala elizweni uDr. Ignatius Chombo uxwayise abekade bekulo mbuthano ukuba mabazithinte lanxa ekhuthaze amapholisa ukuba abophe bonke abasebenzisa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana ukuthuka lokweyisa inkokheli kakhulukazi umongameli Mugabe lomkakhe. Bebekhatshwe ngamapholisa abezanu-PF befola bevelela ezigabeni ezehlukeneyo zedolobho ukuzabuthana esigodlweni sebandla. Isimanga ukuba amapolisa amanye ancitshe imvumo abasakhulayo bamabandla aphikisayo ukuya kwethula incwadi yezikhalazo zabo ehofisini yommeli wakwele South Africa eZimbabwe bekhonona ngokuvikelwa kwankosikazi Grace Mugabe ekubotshweni ngoba engumkamongameli phansi kwesivumelwano se-diplomatic immunity. Bekuleziphathamandla zikahulumende, abaphathintambo abambalwa abangamalunga njalo e-Politburo kanye lozulu embuthanweni lo owenzelwe e-ZANU-PF headquarters lapho bekutshaywa izilogani zokuchothoza ukungezwani lokufuthelana ebandleni.
Ye lo ke ube intatheli zindaba yethu uMavis Gama laye kade khona lokhu kusenzakala ukufola kwabezana uPF izolo besekela unkosikazi iGrace Mugabe. Kodwa akakukhulumileyo lapho engunye ngubambileyo ukuthi balisile ukutshengisela kwabasakhulayo abenera ukuthi labo batshengisele besekela unkosazana Gabriela Angels onguye watshaywayo kwale South Africa unkosikazi Grace Mugabe. From what I understand, Mav, from our reporter Mavis Gama, she was saying ironically yesterday the police barred the Nera youths from marching in support of Gabriela Angels, which they wanted
in
to
a counter
go, counter yeah mm. counter match to Miss Grace Mugabe's
very interesting PJ. I think, you know, that's what's coming from the ground where people are actually questioning that what's behind all these matches, because like you're saying, one of our reporters on the ground, they were saying there was actually another match that was organized by Nera
saying,
and they were denied permission, but ZANU-PF went ahead and actually had their own match. So that's what we're discussing here, and also just the role that women in the arts are playing in communicating such happenings in political and social environments. Kune avo vachango pinda muchirongwa chedu nasi pano pachirongwa chedu chewomen's round table. Tiri kutarisa zvakabuda izvo nezuro pamusangano weZANU-PF apo vaitsigira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe pane zvakaitika kuSouth Africa uko amai Mugabe vakawani kwa ivo vachirova musikana kana kuti tsvara kadenga wechidiki Gabriela Angels mushure mekunge vaona mwana uyu ane vana vavo vakomana PJ Chatunga na Chatunga Bellarmine na Robert Junior. Saka ndo zvatiri kutarisa izvozvi kuti zviri kufamba sei uyezve zvakabatsira here kuti vange vane chiitiko ichi, uyezve tiri kutarisa kuti mabasa ari kuitwa nemadzimai anoita zvemitambo akakosha sei munyika. Tichiona kuti vari kuwanikwawo PJ vachitaura nyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika pamwe chete nezvimwewo zvetsika nemagariro edu zuva nezuva. Regai timboenda kune mutori wedu wenhau Thomas Chiripasa anga ari kuchiitiko chanezuro tinzwe kuti zvakafamba sei.
Zuru nezuru zvenhengo dzeZANU-PF zvabva kumativi mana enyika zvafora kubva munzvimbo dzakasiyana siyana muHarare nhasi zvichiratidza rutsigiro kuna amai Mugabe pamwe nemurume wava Robert Mugabe, murongwa warongwa nechimwe chikwata chevaimbova varwi muhondo yerusununguko chiri kutungamirirwa naamai Mandi Chimene pamwe neprovhinsi yeHarare mubato reZANU-PF. Mushure mekufora kwadzaita uku, dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana zvanga zvitsigira amai Mugabe. Nhengo dzeZANU-PF idzi dzanoungana pamuzinda webato radzo pazotaurwa mashoko nevamwe vevatungamiri vemusangano uyu. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvichitsoropodza tsvarakadenga yekuSouth Africa muzvare Gabriela Angels, avo vanonzi vakarohwa naamai Mugabe masvondo maviri adarika mushure mekunge vavawana vaine vanakomana vavo vaviri Chatunga Bellarmine naRobert Mugabe Jr pane imwe hotera iri mumusha weSandton muJohannesburg. Chimwe chezvinyorwa izvi change chakanzi Angels haazi ngirozi, tinoramba takamira naamai vedu. Vachitaura pagungano iri, amai Chimene vati havadi kuona munhu anotosvorana naamai Mugabe, vachiti anenge ada kutuka amai Mugabe, avo vavafananidza nambuya nehanda anenge atukawo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Mumashoko anga achitaunga akanangana nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vari kufungidzirwa kuti vakapiwa chikafu chine muchetura pamusangano wakaitwa navaMugabe nevechidiki vebato ravo kugwanda masvondo matatu adarika. amaichimene vatiwo vanhu vafanire kuti kana vachinge vakuvadzwa kwavanenge vari voya vachiti vakuvadzirwa mumusangano. Amaichimene vatiwo vamugabe havasi kuzosiyira mudzimai wavo matomhu sezviri kufungidzirwa nevamwe mubato rezanu PF vavanoti vave kuswero tisakaramata namai mugabe vachivatuka padande mutande mumisangano yavanoita pamwe nemavanofamba. Zvichakadaro, vanotungamira boka revechidiki muzanu PF vakudzanai chipanga vati vanoramba vakamira namai mugabe kusvika zvanaka.
Tanga tiri kukupai apo zvakaitika nezuro kumusangano wezano PF wokutsigira amai Grace Mugabe pane zvakaitika kuSouth Africa. Uyezve pakutanga pechirongwa tanzwa isu kune mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vachitaura ivo pamusoro penyaya iyoyi yediplomatic immunity. VaZuma tanzwa PJ vachiti ivo ivo havasi gweta uyezve havana kunge vane ruzivo kana kuti vanga vasiri pakati penhaurwa dzakaitwa kuti amai Mugabe vapiwa here diplomatic immunity kana kuti kwete, asi vamwe vari kuti
ende kasekero kamwe kavaita kaya
vabva vaita kamwe kasekero kekuti vazhinji vari kubvunza kuti vaZuma vanga vachirevesa here paya kana kuti vangoita ivo kuti vanzvenge mibvunzo. Regai timbochingamidza vari pano palive feed yedu. Tinochingamidza Willard Zvidzai ari kuti Solidarity Rally Santamount say there is no rule of law in Zimbabwe. Some people are more equal than others. Moses Shumba, how can Zuma say that? Tinasisi Hilda Mkomo vari kuti vabva vataura vane ndebele PJ nichakupa kuti uverenge. Willard Zvidzai vataurazve kuti Zuma is out of words. Leader of a country cannot give a satisfactory answer to his nation on at the world at large. Ndobva vati izvo hazvina kundifadza izvi. Kana muri pano palive feed yedu dzvanyai pakanzi she tione takawanda. Gideon Mahuka Zuva ari kuti yes, what Dr. Maise did is disgraceful, but I think the issue was a civil matter which was hijacked by people who purported to represent the girl. Vaenderera mberi vachitaura zvakawanda. Achimwene Manyadza vari kuti watching in Chipinge, achimwene kwakadini kuChipingeyo. Hilda Nkomo ndabva ndaona achimwene vabva vadzvanya apo pakanzi like. Aiwa, saka tinoona kuti muri kutinzwa. Hilda Nkomo ari kuti so true, this was disgraceful as a mother of the country. Watching Mike Matena Orizidzo ari kuti watching from BW. Setswane Mandividzi ari kuti vabva vataura ivo kuti zvakamira seiko ikoko. Tselani Mavindidze mai Muga ndofunga ari kuti aiwa havasi kufara nezviri kutaurwa izvo naDr. Amai. Paul Mujuka ari kuti ataurawo zvimwe pamusoro paamai vari palive feed iyo. Hatikurudzire kunyombana kana tiri kutaura isu nezviri kuitika munyika. Tauraiwo zvinobatsira uyezve hatidi mazwi anonyombana. Atwewo Nyakuritira ari kuti watching from Durban. Tina Gordon Pangeti who has just joined us, Priska Butau ari kuti tsee. Aiwa, tinokuchingamidza imese muri palive feed yedu. Uyezve kana muri kutinzwa dzvanyai papapa nemalike nemalove tone kuti aiwa muri kutinzwa. PJ, I think regai timboenda kune tane mumwe. Ndiri kunzwa tine mumwe munyarikani wedu ari pano, saka regai tiende kwauri tinzwa kuti vari kuti chii.
Siyakwamukela Nkosazana Victress Matutu.
Yebo mani, njani?
Hayi, nyaphila. Kunjani khona ngapha South Africa?
Hayi, South Africa kuright.
Ye. Limuzwile umnumzana Jacob Zuma ebuzisiswa edalele ephalamende ngalolu daba lukankosikazi Grace Mugabe. Khona ngapha ungasitshela ukuthi abadabuka eSouth Africa, izizalwane zeSouth Africa zilubona njani lolu daba, njalo lani abaseZimbabwe abasebehlala eSouth Africa alikubona njani?
Bengimlalele uba uJacob Zuma ekhuluma over i-diplomatic leyo nikezwe umama uGrace Mugabe. Ngathi uwehlulekile ukuphendula ngendlela mina ngedwa ebengicabanga ukuthi uzophendula ngakhona. Akanikezanga i-straight answer njengomongameli welizwe. Engicabanga ukuthi nama-South Africans amaningi akubona kanjalo, ngoba beyacabanga ukuthi njengomongameli bezobanika at least i-explanation ezwakalayo ukuthi kungani kwenzeka into enjalo.
Yeah.
so impendulo yakhe ayisuthisanga abantu abaningi.
Yeah. Abase abaseZimbabwe bona lokho belomqondo munye ukuthi basengozini yokuhlaselwa ngabantu base South Africa.
Sicabanga ukuthi sisengozini efana naleyo ukuthi singahlaselwa, bekuzoba lula ifu bekuhambe ngendlela yomthetho ama South Africans kumbe hambona umama uGrace Mgabe kumbe siye enkantolo, bekuzoba lula ngoba bezathi umthetho udlala indima yawo. But okwamanje ngoba bawubonanga umthetho udlala indima yawo ngendlela kade be expecta ngakhona or ngendlela abafuna ukuthi ngale kwenzeke ngakhona, kusengenzeka ukuthi bacabanga ukubhodlisela kithi ngezinto ezifana nabo xenophobia.
Yeah. So lokho besithi ngabe uyabotshiswa lalo basokwedlule isikhathi eside kangaka njalo sebuyele eZimbabwe.
Angicabangi ukuthi vele bengathi kangabotshiswa nje, bona bebevele befuna ukumbona siye enkantolo. Lokho kungaze kube yisikhathi esinganani, kodwa basafuna ukumbona siye enkantolo ngokuthi I think ngakuba banezindlela bezoyenza i-appeal against le diplomatic immunity enikezwe ubaba uGrace Mgabe.
Uthini-ke ngalabo abafole izolo betshengisela besekela unkosikazi Grace Mgabe sithi njengomzali akumele ajezise abantwana nxa lapho ebathola bezowona?
Umzali uyabajezisa abantwana maye bathola besona, kodwa kuye besokusiya ukuthi sijeziso bani lesi umzali asinikeza abantwana, njalo abantwana labo abanikeza isijeziso ubathole besenzani. Esikhathini esiphila kiso njengamanje akuselula lokho lokuthi besithi umntwana ngowawo wonke umzali, njengalokho bekusenzeka kudala ukuthi umntwana ube ngowo wonke umzali. Ma umntwana etholakale sona, umzali befika discipline lowo mntwana omthole sona. Kodwa kule case kunzima ngoba umntwana lo ube ngoni eyedwa, ube kufike kwatshaya abantwana bonke besizathu bebedisciplinwa. Kodwa uma utshaya oyedwa ube disciplinwa esona lobani?
And njalo nxa kuyukuthi vele umthela uswazi umntwana, umthela uswazi ngothando, awusoze umlimaze kangako.
Ya amanxeba abonakale kuGabriela Angels ayabonakala ukuthi ebengatshayela ukuqondiswa, ubetshayela ukuzwisa ubuhlungu. Kulo mahluko phakathi kokuqondisa ingane lokuzwisa ingane ubuhlungu, umama otshaya ingane yakhe akayitshayeli ukuyilimaza loba ukuyibulala, kodwa uyayikhuza, akayilimazi ngendlela le esiyibonileyo.
So uthini-ke ngalabo abamsekelayo lo unkosikazi Mgabe?
Mina ngokwami angicabangi ukuthi abantu abamsekelayo bamsekela ngoba bemsekela. Ngoba akekho umuntu opheleleyo kahle ngingakubeka ngaleyo ndlela ukuthi ongayisekela le nto. Basekela nje I think bacatsha ngokuthi basekela umuntu, kodwa sekungenzeka ukuthi kube le ndaba zezombusazwe politically ekusekeleni kwabo. Ngoba umuntu nje his or her five senses angeke ayisekele le nto eyenzekile.
Yeah. Hayi bamba khona pecingweni nkosikazi umbe nkosazana nzaphambanisa.
Nkosazana
umathuthu.
Yebo.
Wakulungile. Bamba khona pecingweni saqhubekela phambili ngohlelo lethu. Ngikenike ithuba kumavelasi.
PJ tininge tine mumwe munyarikani amai Hilda Nkomo vari panhare vari ku Britain vada kutipo pfungwa dzavo. Amai Nkomo pinda yenyu muchirongwa mutipo pfungwa dzenyu.
Maita yenyu zvisimavelas.
Ya taura yenyu.
Thank you. Inini semubereki zvakaitwa namai Mugabe samai venyika is so disgraceful. Why ndichidaro vaifanira kuziva ivo chindiro chavo samai. And bad part of it, she went into another country to fight someone which wasn't fair in a public place. And after all, when she went to South Africa, she had the mission to go there carrying that code which she used to hit that girl, the innocent one. No matter, let's say if she was a prostitute, you can't do that to someone. she was going to report or do something, wanted to get down and ask you, who are you, or whatever. Not just to come and get someone and just to hit someone, not even revenging.
Mm-hmm.
I don't think it was fair. If you are a married person, yes, my husband, he hit me day and night. You feel like you are scared. So no matter whatever is happening, people in Zimbabwe, I don't think this support, it was because they are happy.
Mm-hmm.
They are being abused, and after being abused,
Aiwa, mainkomo, tinotenda ipapo ndanyatsonzwa kuti chokwadi muri kutaura nemoyo wenyu wese. Asi mumboti gaga neshona kune avo ndanzwa mamuchi mixa mapinda mushona mudevele muchirungu manga muri kugona chaizvo. Muri kunyatsotaura saamai. Mungoti ga.
Ndichirwadziwa ka. Tinenge tichifunga kuti zvinonyadzisa. Munozva here kuti vana vedu vari muZimbabwe, 3/4 of maZimbabwe. Ndasakarinisa mabasa kumusha. I'm talking this because Daka Sura and Chiango with Amanda, Yanguay Wundu. After all, Avana Mabasa from 1980 up to today. Babu South Africa. Now, what is a good thing?
Imimi muri kupi mainkomo imbotipe onorondo ye upenyu wenyu wangu angade kuziva.
Imimi ndiri kuno ku UK. Tiri muno isusu tiri vauyi takauya muno munyika. Asi tinotoriwo nekobvere yedu tiri munyika yavo takauya kuzoshanda tichiita zvatinoita. Tinokupuwawo kodzero yedu yokunzi munhu mutema hapana kwazvisiri. Asiwo ane chinzvimbo chake chero ndiri pabasa. Ukange uri pabasa mungamutipatara kana ndichisvika kana ndikuhospital ndinopuwa nzvimbo yangu yekuti munhu mutema bhati ane noleji akadzidza kupfuura iwe chero uri muchena anofanira kuinda pakodzero yake handinazvoona
butzinezvi
tinorwadziwa inini ndine hama dzakawanda munoziva kuti nyika yedu inorwadzisa parute zvino vana havana mabasa varimo but pane pachiitika zvese kana zvatanga zvekunzi vanorohwa maZimbabwe ndona tageti ende vazhinji bhedhi patofiti kana asingagoni zulu nderere atori pataiti ende havadi zvechirungu ndichiri kuyeuka ndakamboenda mazataimboenda kumazoiriti ukasika miyemiyo kati I'm selling the doils can you come and see hari havadi mazuzo
aiwa
zeone zvakaitwa namai inini handizozvisapota zvinotirwadza chero vari kusapotaka vanozviita havo zviya zvokuti munoziva kana ukajaira kudzivirira vamwe vanhuka unee tingoona zvakanaka kwauri chero mushoko ramwari mubhaibheri zvinotaurwa kunzizvo hanzi ita mumwe wako sekuda kwaunozviita handingaiti rumwe munhu rutsinye nokuti handinei naye zvekuti handimuzive uyanotizivete mupfunge zvinorwadza.
Aiwa, tinotenda mainkomo. Bobatai makadaro nokuti tinoda kumboenda kune imwe video yedu yatinayo yatapiwa isu takumbira kubva kuBusstop TV. Vakaita ivo video yechiitiko chanezuro, saka tinoda kumboenda kwavari tinoona video yanga iri kuitwa iyo neanoita zvemutambo muzvare Gonyet Samantha Kurewa anga ari kuita iye video asi ndeye Busstop TV. Takumbira kubva kwavari vakati tiishandise. Regai timboenda kwavari tionewo zvafamba sei.
Ndakati magetsa jenda vamwe vakafane kundiseka majenafi zvese zvakuenda Chapresa. Bura hakuna, maget hakuna, mabimi kanzu baita takura, mafas hakuna, malift hakuna, mapal, ora tipe pa takura, magab hakuna, mashet hakuna, maget hakuna.
Nasi tripa ZANU-PF headquarters pamuzinda we ZANU-PF. Apo my youth is arikuita solidarity march ya Dr. Amai. Ngatitare na maizu zisinzo oti varikuti kudi. Magade nyumkome. Magade.
Tripe edu.
Rukumbro timundi tanongoro chie churukumbo nyatu etika pana.
Taya kumachi.
Imachi echi.
Ya momsi. Taya uto ranzawani. Wekuze kwenye kwa taewa momsi. Ndi tunawada cha izu. Atina ipomerwa nao zinzweza harungeka kuno Zimbabwe.
Kumbro timundi tanongoro tinase panapa taunga nire ii program echi ya iripanapa.
Program iripanapa tauya kuzo sigira. Mutungamiri wedu. Comrade RJ Mugabe. Saiye wakabva nesumuhondo akatungamirira nanhasi utungamiriri wake hatina chatinosora anotungamiriri hwakanaka hunofadza munhu wese anga asina munda ano munda anga asina kana chokudya ano nachokudya chinotifadza kuna president chokuti kana kukaita nzara pakaita program yekuti papa ine nzara gore rakapera munhu wese hakuna Zimbabwe yese kwasina kutumidzira chikafu
saka program inoende kuti vangwane nzara takuwanawo chikafu here
aiwa wongi is part of it but isusu tinoda kuti kutsigira utungamiri wa president Robert Mugabe
mimi sa youth leader zvanga zvinobatsira chi like sema youth e Zimbabwe zvamaita nhasi
zvataita nhasi isusu se-youth league zvinoita kuti tinzwe manyukunyuku nekuti isusu sevana se-youth league tinoti isusu pana mai ndo pane mwana panotaurwa zita ramai Mugabe tese tinowanikwa tiripo sevechidiki zvinotorwadza vechidiki kuti vange vasipo panotaurwa zita ramai Mugabe isusu tiri vana vamai Mugabe tiri vana vamugabe tine vabereki vedu vairi munyika munomu baba ramai Mugabe ndo vabereki ve-youth league yemusangano weZANU PF so chese chine chekuita namai vedu tinowanikwa tiripo sevana vacho.
Ichi changa zichinyatso itika imachi ichi yange ichitwe
vanhu vakazara pano nepamusana pekuti isu sema comrades akarwa hundo yerusununguko tatarisa taona kuti vanhu vanenge vakuita kuchirasika pfungwa nevamwe vedu makomrades akarwa hundo yerusununguko vachazivi nekuti vari kuitei vakutuka vakuzvishora even basa ravakaita havachati kuti vakasunungura vacho vavato respecta at all saka takati matukiro avakuita kutuka baba kutuka mai zita rakufamba nderekuti wo veterans have denigrated Grace Mugabe wo veterans have said Mugabe must go ndo zvatafambira chete hapana chimwe.
Alright.
Yes.
Yeah, tanga tichiona mabhana anga akasimudzwa kunzi Go to South yati pasine Afri Forum. Munganisana ngoro zvinombonyatsoreve kuti Afri Forum.
Amen, havo vanai vavo vakawanda wanda vanotozivana ikoko. Because pano mwa kufunga kufoma zvimapato ozvipazita vachinyepera kunge itse forum yekuita other things. Instead, iri nzira yekupinda mupolitics. Saka ukatoona vakutoti pasinayo vatozivana kuti wrong forum. Yes, I know what you because those years and PF.
Banarakans, Afri Fora, Kanarakasimus, what number, Rona, and this puts out Marona Papi. This is Jedish attached as an ass. This is Zimbabwe. Zimbabwe, any border to border, Zambesi to Limpopo.
Any mama.
Ndiripo magadi enyu.
Ndrukona, Nasi, Vintage, Rumbunya City, Gabana.
Ndiye musangano wedu weZANU-PF.
Iri yechi, imachi yechi.
Izvo hatisati tanzwa kuti imachi yechi.
Ndaona makabata chakanzi Go to South pasine inoti Afri Forum. Afri Forum chimbori chii?
Afri Forum zvinozikanwa nevagari vekugutu. Ndovanoziva.
Nai baba, Afri Forum zvinombonyatsoreva. Taona makati Go to South yati pasine Afri Forum.
Afri Forum zvinoratidza kuti tungatiri forum yekupiche gutu kwedu kwatongatiri ikoko tungati yatinoti kati chitedzera tiri ikoko
Aye, tinotenda maita basi. Right, tinofunga mazvinzura ma youth zanga chita solidarity matia Dr. Amai Grace Mugabe. Gonyeti reporting for Bus Stop TV News. Out.
Aiwa tutora mukana uno kutenda Bus Stop TV nekunge vatipa ivo mvumo yekuti tishandise zvavakaitawo nezuro vakanga vari ku Solidarity March mazvinzwira mega. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano kuti zviri kuitika munyika iyi, madzimai vari kupindawo sei panyaya idzodzi dzemitambo nezvimwe zvakadaro. Tanzwa vamwe vachitaura PJ tanga takateerera kuti vanga vari kunyatsoziva here zvavanga vafambira. Tatonzwa kunyange ivo vanga vari kuronga vaedza kutsenga-tsenga mukanwa kuti vataure kuti sei vanga vari pachiitiko chanezuro. Asi ndo zvimwe zvatiri kuzeya nhasi kuti tione kuti zvakamira sei uyezve zvinorevei mune ramangwana, nyanya kuupenyu hwemudzimai hwanhasi.
Woti mbuyele kunkosazana Matutu. Wena ke ubulalele lawe lapho bekhuluma abakade bexoxwa labo ngugonyeti. Abanye bebevele bengakuzwisisi lokuthi balandeni. Ubona njani wena?
Ngicabanga ukuthi abantu bayasetshenziswa.
Yeah. Ikakhulu abasakhulayo lapho.
Yeah, abasakhulayo ngizile lo mama obekhuluma lapho. Mina njengomuntu omele inhlangano yabomama, kungizisa ubuhlungu ukuthi abomama they are being misled. Bagcina besenza into abangayazi ukuthi bayenzelani, and namanje bakuthiwa bathi phansi ngeAfri Forum, abakwazi nokuthi iAfri Forum leya bathi phansi ngayo kuyini.
Kuyini impela mpela.
Into engiyi-understand leyo ukuthi abakwazi ukuthi nxa kuthiwa bhasi le-Afri Forum, yini i-Afri Forum leyo. Bavele nje basika batshela ukuthi kuthi ukuthi kune-Afri Forum noma ilwisana nalokho kwenzeka e-South Africa kumbe kwenzakalani, but abana-idea ukuthi yini leyo. Okubonisayo ukuthi le nto abayizile lapho, le nto abayikhulumayo abayazi, okuzisa ubuhlungu kakhulu.
Ngoba
sisasorela sithi abantu basupport into wrong kanti abakwazi ukuthi basupport into wrong.
Kuthi tapho nxala nalapho sokuvotwa ngomnyaka ozayo, yibo abantu abazabe bevota bona laba. Kule nto ezaphuma khona lapha.
The fact that laba abantu abazazi kuqala ukuthi bona bongobani, abakwazi ukuthi benzani, kufana nje lokuthi angazi noma ngingababiza ngama-studio noma ngithi yini, because loba besiyovota abazi ukuyavotela ukuthi bafuna ini bona. Bazovotela ukuthi kuthiwa kabenze ini. Okuyithi elungelweni labo lokuthi bazikhethele, abalali ilungelo lokuzicabangela kahle kahle. Engilwa lakho mina kakhulu ngikubo mama ukuthi omama kumele bazimele, bafunde ukuzicabangela, afunde ukuzenzela ulutho ngokuyinguye kwakhe, angayenzi ngoba ubani ethi kayenze kanje. Laba bantu abakwazi ukuzicabangela, abazi ukuyavota ngoba bafike bavota ukuthi mina ngikhetha lokho, bazavota ukuthi kuthiwe kangenza ukuthi.
Mama kwanapho ecingweni mama.
Zvakaoma. Yaiwa, ane nzeve azvinzwira vane meso vazvionara. I think tichiri namai Hilda Nkomo, handizoti muchiripo here panhare. Hello.
Hello, ndichiripo.
Ehe, mombo tipaiwo pfungwa dzenyu nezvataona pane vhidhiyo iyo yanga iri kubuda. Taona vamwe vechidiki mayouthis, anozikanwa semayouthis, vanga vari kuti ivo vanga vasiri kutoziva kuti vanga vafambira chii. Uye zvapo tiri kuona mabasa ari kuitwa ivo nevari kuita zvemitambo kuti vakakwanisa kutora zvanga zvaitika musi iwoyo, vakakwanisa kutaurawo nevamwe vachinzwawo pfungwa dzavo. Kunyange zvava zviri kusekesa, asi zvinodzidzisa mune zviri kuitika zuva nezuva kumusha. Tipewo pfungwa dzenyu.
Sisimavelasi, ini ndinoda kutenda Gonyeti nezvaakaita. Munoziva kuti kuinareta chinhu kunonakidza kuti anogzamisa pfungwa anoona mamiriro akaita zvezvinhu. Takatopiwa green light naGonyeti, thank you so much nezvaakaita, nokuti vanhu ava vakangouya vari murima zviva zvekungoenda kunzi vamwe vane vachidawo matisheti nemazambira nekukwidza mahara kwavanenge vanzirwa yekumusangano nokunodyika kana vachapuwa masikadi kana chii, but at the same time kuya kwavari kuita hakuna zvinoshanda. Sorry.
Aiwa tukona apo PJ vanenge vawana nhare yapinda pari zvino asi tiri panyaya iyoyo regani mboverenga zviri pa Facebook page yedu ndirikuona pane vari kunyora panapa tina Wills Sweeney ari kuti ndobvumirana na Mai Hilda Nkomo zvizere mabone free mazhinji havana basa Marvelous Chisango ndawanawo vane zita rinenge rangu panapa
Hauskuitira fevha here?
Apa ndaita fevha nondangoona kuti Marvelous ndafunga kuti ndini
Sazita
Saka vari kuti hanzi handina munda ndipeiwo ndofunga vari kutaura pane zvanga zviri kutaurwa nemayouths anga vari kuti vakapiwa minda neZANU PF Masola waDudula Mwandi ari kuti Dr. Amai vakarasha apo veAfro Forum vekwaGutu hanzi vari kutaura kuti zvakaoma apa tiri kunzwa kuti Afro Forum ndeyekwaGutu ndozvavari kutaurawo panapa Hanzi na Will Sweeney, it looks like vanhu vakangonzi endai kumusangano weZANU PF asi havazive chikonzero chavakange vachifambira. Saka kana muri palive feed yedu pari zvino dzvanyai pakanzi share tione takawanda. Uyezve modzvanyawo malike nemalove kuti PJ neni tizive kuti muri kutinzwa here kana kuti kwete. Nekuti dzimwe dzenguva tei tiri kungotaura PJ pasina ari kutinzwa.
Pasina ari kuteerera. Panonzi pana mai mulochwa panhare. Tokugamuchirai.
Hello.
Hello.
Makadiko mai mulochwa.
Ndiripo makadiko.
Aiwa nhasi ndafara kuti mapinda muchirongwa nekuti togara tichiedza nhare dzenyu dzisingabvumi. Munoona sei zviri kuitika izvi? Tinoona kuti nezuro takawana vechidiki vachienda kunotsigira iwa mai Grace Mugabe kune kuratidzira kwakaitwa vachiti zvavakaita kuSouth Africa zvanga zvakanaka.
Ini ndingonasa kuti vanhu vanongoita zvekungotinhiwa nekuti vanhu kuti zvavanoita kuti ungazvitaura kuti uona kuti ndezvepfungwa dzake here munhu ingandionesa kuti ndezvepfungwa dzake nekuti vazhinji vanongoita zvekutinhiwa senge kumusika kuya kwavanenge vari kumusika kuya vazvirimongosvika pagedhi repamusika rotomira kutonzi munhu wese mabhazisika azara kuti anenge ari 5 here kana kuti anenge ari 6 ndozvavanotoita pamusika ipo kwavo saka vanhu nenyaya yekuti vanenge vanhu vanenge vachida mastezi mumusika muya kumupedza nhamo kuyako kana ukaramba kuti urambe kuinda hazvisi unototoregwa stezi saka vanhu hapana zvavangadomboita vanhu vandoziva kuti tikasadero vana vedu vanofanha nzara
Saka mai mulochwa imi muri kupi uye zvekwakamira sei panyaya idzodzi dzekuenda kumarali muri kupi imimi uye zvekwakamira sei panyaya idzodzi dzekuti madzimai vawanikwe vachikurudzirwa kana kuti kukokoredzwa kuti vaende kumarali nezvimwe zvakadaro
ini ndiri kumberengwa isi mureserva muno muzvavanoita vezvanhu vacho vanoshanda zvikuru sei nemasabhuku nemasekretari emasabhuku saka sabhuku unenge achizviva kuti choga choga chinenge changouya kudai mbeu kana kuti chini unototi apiwe vese nasekretari wacho saka ndiuri kufamba achitoudza vanhu kuti mangwana kumusangano kana kuti kune rali hakuna anosara mukasara hamuzopiwi chichini nokuti vanhu vakatorere mazuva nekungopiwa zvacho zvavanopiwa kwedu kukoromunomu mp wacho wakambouya anonzi makosimusisongwane munomu east wakambouya akambopa vanhu mabagwe vaitwa ma5 kg akambouya vanhu vakapiwa kwadi vakambopiwa raisi ma5 kg vakambouyazve akavapa futi raisi kwai vaingogovana nekapu saka unoona kuti vanhu vanongotinhiwa vangwane vachiti kwanzi tinohla nokuti kana tikaramba tinohla kurohwa
saka muchiona kuuya kuri kuita sarudzo dzemuna 2018 munoona dzizoitwa murunyararo here imi sevanhu vari kumaruva
kunokwedza hako hako hanzi kunyaya kuita mizhonga yakanyanya tongoona sokuti senge dzakapfuura dzanga dziri dzasina mhirizhonga asi isuwo tiri kungoudza vanhu kuti nokuti vanhu vane vachitiwo kuti isusu tive kumusangano kwenu tinohla chichini kana kuti mutire matisheti tinohla saka isusu tiri kungoudzawo vanhu kuti ngindai kumusangano kwacho asi vhoti yako sekreti yako musekuvhota chete wengoziva pokuita sepekuvhotera nokuti kuti vabude shuvazve shanyange isusu vendc tikati musangano havavuyi vanhu ende vanozokuudza kuti musaenda
Aiwa, pakanaka
amanochwa. Vanhu vanodzimba.
Ehe.
Kavanoka kuri kumusangana unodzimba, unodzimba muno. Vanongoshinzika nezira dzakawanda wanda.
Mhm. Aiwa, tinokutenda
ipicha. Haukulumi yini mamlo nkosikazi mulocho. Mbijana.
Yakuluma.
Yeah. Woti fahla fahla ngamafichane ukuthi khona ngapho kwenzakalani ngaloludaba.
Ngaloludaba ngapha abantu bayesaba abantu bayethusene banokwesaba kakhulu noma ukuthi thina MGC singabiza umhlangano. Yithi kuphela siphumayo thina ama senior abanye abantu laba bayesaba bazikhulumela ukuthi ah thina siyesaba njalo singabonakala sihamba nani. Siyesaba noma ukuthi abantu bakuvakatshele nxa sekusiwa ku-election so bayesaba ukuthi ndabonakale hamba lami sengo-M G C uyabe sesaba
so lina lilamacebo yini eliwenzayo ukuthi likhange abantu ukuthi bedlule ekwesabeni la
thina siyabe sibakhanga ngokuthi hhayi urayithi nxa linalisesaba hambanini emhlangano lingabizela umhlangano nowezano hambanini kodwa mzukwane wevoti please sicele ukuthi-ke lisitshintshe nani-ke lisivoteli bayavuma kodwa nxa ukhuluma lapo
ye kodwa ukwesaba yikho kukhulu
hayi into yokwesaba yento abayikhulumayo ukuthi siyesaba ukuthi enxa sokubeama-election kungavuka ukudlalela sizathaywa and njalo siyabuzwa ukuthi sihlala sitshela ukuthi kasifuni umuntu emhlanganweni o-M G C kasifuni vele singasazi ukubona ukuthi emhlanganweni e-M G C siza kucwisha abanye besethuselwa kuthiwa siza kuxotha lapho esigabeni sakongumbani ngantiyabona
ye kodwa wena udaba lolokankosi ye udaba lolo lokankosikazi Mgabe lokuhamba ayetshaya intombazana lo abantu selike labakhuluma labo emangweni kwakini bathini bona
bamanga navele ngakwazi lutho njengabezana abanapha vele ngakwazi lutho noma ukuthi kule zane kadresi G14 kule lacosti ngakwazi lutho ngapho kwenza kokutshelwa kuphela ukuthi bazokwazi ukuthi MP wabo ufana phezele ngwa-East ukuluphuhlangothi vele ngabazi lutho batshelwa yithi bemangala ngasibasengisa amavidio emafonini bamangala sifuta sebebuthanele befuna ukubona
ye
ngoba iqiniso vele ngabavunyela ukuthi babelazi iqiniso
hayi wama imilochi wanhasi ndimatigonera asi moramba makadaro nekuti chokwadi tinogara tichifara kana mapinda pachirongwa chedu uyezve tsvagai mamwe madzimai emunharaunda taura yenyu
netiweki yangu ndofunga ndiyeinongonetsa
aiwa nhasi muri kunyatsonzwika mwari anyatsotiitira atiitira nyasha nekuti muri kunzwika zvakajeka saka tsvagai mamwe madzimai emunharaunda mupote muchipindawo pazvirongwa zvakadai kuitira kuti tinzwewo kuti imi madzimai vari kumaruva zviri kufamba sei
ukuze labo baqunge isibindi sokuthi bakhulume emoyeni bakhona yini abalesibindi esinjalo bakhona yini abalesibindi esinjalo sokuthi bangakhuluma lasemoyeni njengoba nosithi bayesaba
abantu bayesaba bayesaba ngiyangize kodwa ngabanikezi nihamba abaningi babe mbuza ukuthi wena wangena njani wathinithini ngabalayela ukuthi nxa ufuna ukungena ngabanika le namba zakhona kodwa ganzake mbeze phela bekhuluma futhi bayesaba
bayesaba ye kodwa antsho lina abe-M D C laqalisa uhlelo olokukhuthaza omama ukuthi labo bangene kwezombusazwe ngakini ngapho emangweni wenu akukasabalali na
abalapha bayesaba ngicela ukutshela ukuthi mina ngiwathi candidate khonapha esigabeni sakongumbani lapha since 2005 uncontested so akukhanye ukuthi abantu bayesaba
abafuni khona ukulokota
manyatsotaura amai mulochwa nhasi manyatsotifadza panapa ndo zvatinoda izvi madzimai kuti potai muchiuya mutititaurira kuti zvii zviri kuitika ndiri kuona mai mulochwa vari kuti vanhu vanotya kupinda mune nyaya dzematongerwo enyika saka ndosaka kazhinji
kachovanotya
aiwa tinokutendai tinovimba kuti tichange tiinemi zvakare mune zvimwe zvirongwa zvedu muve nezuva rakanaka
zvakanaka nendotenda anekeke ndiye nongondikara ma
aiwa nhasi manyatso kubuda zvakanaka muve nezuva rakanaka PJ, tine mumwe munyarikani Linda Masarira apinda pachirongwa. Linda Masarira, tokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Makadi inyu vanasisi vangu vakuru vari kuWashington DC, vatereri zvofara kuva pano zvara nhaye.
Ehe, tiri kumbotarisa.
Tinotenda kugamuchirai pachirongwa.
It's always a pleasure.
Watikudza zvikuru anasisi.
Ndizvozvo.
Koma.
Vanayaya.
Vanayaya.
Magona. Tokuchingamidzai. Tiri kuona zvakaitika izvi nezuro tichiona kuchiitwa iko rally muHarare imomo yekutsigira Dr. Amai Grace Mugabe pane zvakaitika kuSouth Africa. Tipeiwo pfungwa dzenyu kuti muri kuona zvakamira sei. Tozoti mamune zvimwewo zvamakaronga. Chimbotipeiwo pfungwa dzenyu.
Handidi kunyepera ini. Nezuro ndakanzwa kurwadziwa. Ndakanzwa kusvotwa. Ndikanzwa kuneta. Nei ndichidaro, chakandirwadza ndechekuti vanhu vakaenda kunomacha vasingazivi kuti vari kumachirini. Nekuti vanzi endai munomacha. Mukatotsa maheadmaster aya, vanhu vanga vatovingawo musangano wemaheadmaster. Vachiti ndiri kunodzidziswa zvenyu curriculum. Vakanzi endai munomacha. That is the level of desperation of Zimbabwe. Yekuti ndikasaregedza kunomacha uku, basa rangu rapera. Asi ini ndine munhu ari close kwandiri wandisingagone kutaura panhepenyuro. Akati podo, handisi kuenda, akapinda mota make, akadzokera kumba kwake, handisi kunomacha. Ndozvandiri kukurudzira maZimbabweans kuti ngatiambei kushandiswa. Ukashandiswa unowanei, chero kanopiwa $2 yacho ichakuraramisa here makore ese achauya. Aise yakakuita sei? Yakakubatsira kudaro. Pedzezvo, chandotaroti ndakaneta. Ndakanekeswa nenyaya yekuti amai tinozviziva tose chero vasingati kuvachena kuti vakarova vakarova ndosaka vakatsvaga diplomatic unit. Chinhu chete chandaitsvaga kwavari semunhu anozviita chize philanthropist handiti vaifanira kungoti no I apologize I am handiti hapana munhu asingatadzi. Azvina basa kuti uri first lady here, uri president, uri ani. At the end of the day, we are all human. We are. Hakuna munhu anonzi ari perfect anogona zvese pasi pezuva. Asi chitiko chanezuro handidi kunyepa. Chinhu chekuti chinosvodesa pasi rose kuti vanhu vakabuda kunoti tiri kunomacha nekuti amai vakarova munhu kuSouth Africa. Tiri kuratidza kuti tinovada. Chitiko chiya chinoratidza kuti vanhu vari kuti zvona hatina basa nazvo kuti mai vanofamba vachirova vanhu isu tinovada vakadaro. Asi chinozosvodesa nekurwadza ndechekuti vanhu vanga vari paya mukaona kana nyika zvireketa nebusstop TV iya vanga vasingazivi kuti vari kutsvagiiko. Ndopa ndinozodzoka ndichiti vana veZimbabwe makakomborerwa mune nyika ine michero inevhu rakanaka inonaya mvura inodai inodai munozviti makadzidza asi sei tichizosvika pakudzikisirwa kudari kuti tichongoitiswa zvinhu zvatisinganzwisisi kuti zviri kuenda kupi zvichibva kupi zvizomira papi. Hakusi kuti vanhu havazivi vanoziva asi vanoti vanotya pedzozvo zvoti aiwa tirimakristu tinonamata asi bhaibheri rimwe iro ramunoti munonamata rinokuudza kuti fear is a demon. Kutya chairo idhimoni. Saka tochiti here nyika yeZimbabwe inyika ine vanhu vakazara nemadhimoni ekutya.
Ndopopindira ipapo muzvare yeMasarira. Tiri kuona munyika pari zvino pane kutaura taura kwakawanda. PJ tichitanga iro vhiki rino iri. Panga pari kutaurwa nyaya yaZodwa wabantu. Asi takaona maZimbabwe nipo pano pasocial media vachitsikana nekutsikana nekuda
kutsikirirana.
Nekuda kutsikirirana vachitaura ivo pfungwa dzavo. Asi sei tisiri kuvaona vachitaura pfungwa dzavo kana tiri kutaura zvinhu zvematongerwo enyika. Chii chiri kumboitika munyika?
Izvo zviri kutaura kuno.
Ndigumbura iyoyoyo vanasisi vangu. Yekuti kana muchitarisa kana paFacebook pangu, kazvinhu chiti dzatirwoedzai kukurukura kuti Zimbabwe yatoda yakaita sei, kuti tinokwanisa kuivaka sei, vanhu havapinduri. zvino zvisina maturo izvozvi zvanazodwana nani ndozvavanoda asi tikada kutochirichidza kwacho kurarama sekune uchotambudza munhu kuti awane kana mari yekombi chaiye anenge asina kujusa cheiko kana data bhando racho rakaenda pafacebook kana ane mukadzi wemwana angatotsvagawo munhu wekuti hei ndichimbonditengerewo ndimbotindi zvaina pafacebook ndozotaura newe kana ari murume varume chavo vari kutokorokozototsvaga mabhandhuri iwayo muno muzimbabwe vazhinji vandotombotengerewo chocha nditengerewo bhandhuru ndigoro ndapinda pasocial media but at the end of the day enda pasocial media pacho unoita maconversation anoita kuti tionesane tivakane ndo zvinhu zvakakosha I was appreciated really you know when people start having conversations on social media which are meaningful which will develop us as humans oka tiri kukwanisa kuita izvozvo zvinhu zvisina maturo zvekurarama kwevanhu vekuti ndozvovanhu zvavane basa nazvo kana zvekusasimira kwevanhu asi tikutambura hakuna mari kumabhengi hakuna mabasa hakuna chi tikatikurukure nyaya idzodzo vanhu havadi kudzikurukura vanzi politics but at the end of the day politics dzinoaffecta kudya kwako praizi yechingwa kuti wakwanisa here kuwana basa saka hapana paunofa wakati ina handiita zvapolitics because politics ndiyo inotoraramisa upenyu hwako inoona kuti wararama here kana kuti wafa chinondirwadza kuzvipatara cheko hakuna mushonga
Sisilinda tombokubata ipapo ndozoti izvo chokwadi hana pari kurwadza muri kuda kutaura mafungiro enyu asi tine vamwe vanyarikani pj ndiri kunzwa kuti mai mukomo vambenge foni yavo yanga isanzwike mongotiti muchidimbu tipewo pfungwa dzenyu pane zvamuri kunzwa zviri kutaurwa nasisilinda izvi tisati taenda kwauri pj
zviri kutaurwa nasisilinda zvinorwadza ndakuudzai kuti nini I was matured during the war ndaiona zvese ende iye zvine izvi zvavari kugara vachitaura utongi huripo kuti nyika ndeyezanu nokuti vakarwa hondo hondo iyi yakarwiwa zanlafos nezipracos tese tanga tichiona vana chimbwido vaisika madzimai achirohwa munhu wese achiita kuti nyika ive zvairi but nhasika munhu wese akutarisirwa pasi zvakunge zanu yakangorarama namanayo zvinorwadza isusu tine vana izvozvi vasina mabasa vakapedza kuuvet vagere izvozvi vari kutengesa madomasi uvet munyika medu asi ezvine zvinonzi uya kumusangano wononzi pasina nhingi pasina nhingi vanhu vaya vari innocent but kana nyangwe iye mutungamiriri ari mutungamiriri kana wakanganisa unotiwo vedu chero ndiri mairemba hanzi ndosaka zvainzi kuvakuru kugota kunoda kwaamai kwevana kunodzima moto unotiwo ai wakarangurai bhaimboisaiwo kuitira kuti zvibhalanse zvinosara maungoti zvese zvawaita vanhu vese wozikwakwa chero vakatyikidzira vanhu vokurohwa vanhu tozvizva kuti tinorohwa but zvinongorwadza kuti takufirawo here isusu tine marainsi munyika medu
regaini kubate ipapo nekuti nguva dzedu dzadyana natimboenda kuna pj vataurawo nemumwe munyarikani kuitira kuti tichipeta nhaurwa yedu yanhasi pj
matutu ngile temba lokukona ecengweni sokusele imizuzu emibili nje kuphela
okay
ye wathi mbuze umbuzo lo okhulunywe ngunkosazana Linda wokuthi udaba olukhulunywe nguye lokuthi siyabona sixokozela enkundleni lapha ezebulenjini sikhuluma ngezabo zodwa wabantu kodwa singakhulumi ngendaba ezigqakathekileyo ezokuzithuthukisa ubona njani
liciniso lelo abantu baxokozela kakhulu entweni engelamsebenzi bese ngiphinda ngivuma futhi ukuthi mhlawumbe endaweni ezinjengezo zombusazwe abantu balamadimoni obugwala la amadimoni obugwala okwesaba and can I please say this my last sentence
ameno nare dzavo pj yapo dzinenge dzabva dzaclipwa asi vanga vari kutaura zviri pamoyo
pavomadimoni eiwaye kutya
asi tomboti
nguva dzedu dzadya
just to thank all our people that were on our live stream at the VOA Shona we really appreciate you sekuru Oswald Soko I saw you I couldn't read your message but thank you for participating and everybody was on the live feed and also our guest who helped us look at the situation Linda Masarira we also had the Hilda Nkomo PJ
sibonge kakhulu unkosikazi unkosazana Victress Matutu ekade silaye kuhlelo ngibongele njalo unare umaveje umaramwedze gambiza udambudzo musa wenkosi lo mesi nkosi hathi alibonga lonke olivalelisayo mu president Jeremiah
and I'm marvelous mhlanganya who you saying please share our life with thank you.